Yo sale a Shukuri, kaka
asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai
nguva dzese ndinogara ndichida kuti vafare saka tinenge tingori nezvirongwa zvakasiyana siyana munoparura kana vasvika
muri kutarisira kuti vakomana ava vanodzoka kumba riini uye muri kudawo kuudza vatsigiri vemawarriors kuti kudii
vanodzokera kumba mangwana uyezve masapota ngaauye sehondorinda kuti mangwana vanenge vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira
pane nguva here dzavari kutariserwa kuti vange vachimhara muHarare
vakanga bailanch time vane vasvika